atiteereri mashoko anobva kunyika dzokunze kunze the best way yekuti mupudze hurumende yeZANU-PF nekukanganisa magariro akanaka nerunyararo runyika yeZimbabwe ndaye munokumbira kuti tida kuita transitional authority chii chinonzi transitional authority ichocho hatigadzire hurumende yezvigamba hatigadzire hurumende yekuita sekunge zvipenga zvipenga ndokusaka tichienda kusarudzosi kana taenda kusarudzo vano vemuZimbabwe vanozvitsvakira mutungamiri wavanoda nomufaro murunyararo kana ahwina opinda muhofisi otonga nekutungamira isu tose tichitevera tozomirira zvepanosvika imwe nguva yesarudzo kuti vaya vanga vachifunga kuti kuda vano umwe vanofungira vouya naye vomucheta murimi isitee takangomira kumashure kwavamunangagwa tichiti bhora mberi.